Vata ndi vataura mashoko ayapo vanga vari kutura mashoko emamiriro akaita zvino muguta remutare kuvagari vemuguta iri. Vata ndi vati hurumende iri kutadzisa guta iri kuita mabasa aro nenguva nekuda kwekuti mari iri kubva kuhurumende iri kuya iri shoma zvakare chinonoka kuya. Vata ndi vati pamari yedevolution yavaisungirwa kuwana gore rino iyo inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemana emadhora kana kuti $264 million vakawana mamiriyoni makumi matatu nemana kana kuti $34 million chete.
Mari dzedu padzinoburitswa hadzinoburitswa zvakakwana. Isi tine tichitarisa kuti dai pano kuti kana tapuwa mari tikabhajeta, mari idzodzo dzinofanira kuti dzingobuda kamwe chete todzishandisa. Then isusu patinezenge taakuitawo toakuita nekuti hurumende inokwanisa kuziva kuti tashandisa mari idzodzo zvipi. Zvino mari dzikanonoka pamwe pacho dzinopesa dzadyiwa neinflation, pamwe pacho dzinopesa maprojects aya asina kufamba nekuti mari dzinenge zisina kuuya. So looking at government kana yabvuma kuti iriwa tipa mari dzedevolution yaingotipa mari dzikawani once kana even manage some disbursements, but as of now we're talking about $260 million, but we've also only get about $60 million, which is slightly less.
Vatandi vati vari kukundikana kuita mamwe mabasa akaita sekugadzirisa migwagwa, kutsvaga vashandi vane hunyanzvi, kugadzirisa nyaya dzemvura yainetsa mumisha yedanga mvura nechikanga uye nehobhouse nepamusana pekushaya mari. Vachiwo kusauya kwemari yedevolution uku kuri kupa zvakare kuti vasakwanise kutenga midziyo imwe inodiwa pakuchengetedza marara zvakanaka nekutenga motokari dzemarara, motokari dzinotakura varwere pamwe nekugadzirisa zvimwe zvivakwa zvakaita sezvipatara zvekanzuru. Mashoko avatandi atsigirwa nemumwe wavo mukuru wemakanzura emaguta uye vari meya weguta reGweru vaJosiah Makombe, avo vange vari pachiitiko vamakombe vati guta ravo reGweru pamwe nemamwewo akatarisana nedambudziko rimwe chete rekunonoka kuuya kwemari dzekutongwa kwematunhu izvo vati zviri kukanganisa budiriro. Vamakombe vati nguva zhinji pavanobvunza hurumende vanodzwa kuti mari yacho inenge isati yavepo.
Nenge tati tiri kualoketa mafanza asiro kuita mafanza anenge aripo asi kuti tinozoma mobilize aone kumatsvaga tichizokupai. So kudawo ndopanenge pachizoita problem yekuti hurumende inenge isina mari yacho kuti vatipe, asi malocal authorities ndochemo chatinacho kuti ma disbursements they are not coming early and they are not coming on time kuti tiite basa ratinofanira kunge tichiita.
Gurukota runa nezvedunhu remanikaland amai nokutula matsikenyere vaudza Studio 7 nhasi kuti vange vari mumusangano nokudaro havakwanisi kutaura nesu pamusoro pemari dzedevolution. Gurukota runa nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vange vasiri kubatika parunhare mbozha rwavo kuti tinzwe zvizere pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.